mutongi wedare repamusoro rehighcourt vadevidson moses foroma vatura mutongo wekuti nyaya yakakwidzwa kudare nemdct ichida kuti zek imbomira kunyoresa vanhu kudzamara yaunganidza zvose zvinodiwa kuti iite chirongwa ichi haifaniriwe kunzwikwa nekukasika vakati nyaya iyi inofanira kunzwikwa hayo seimwewo nyaya zvayo gweta ranga rakamirira mdct panyaya iyi vaeric matinenga vatsinhira zvaturwa nedare
judge vataura kuti haa ini kuti ndikunzwa inhasi hazvigoni nekuti pane yatinoti maagent chamber applications nemamwe vanoti maordinary applications saka vanotiwo kana uchiuya kuti nyaya yako inzikwe nekukurumidza unofanira kutaurira kuti ikasanzikwa nekukurumidza pane chinhu chinonyatsokuita chakaipa chichingazokwanisa kuti chigadziriswa inini ndanochinya kuti chinhu chiri kunyanya kunetsa apa ndechekuti vanhu vari kurejista hapana atinoti masevha unoenda information iyoyo saka nekuti hakuna masevha unoenda information iyoyo zvinozonetsa kana zvinoenda mberi papangoti haa izvozvo haa hazvisi zvandingazandati ndikunzwe nekukurumidza
vamatinenga vati zvave kumdct kuti yotora danho ripi kubva pari zvino zvichienda mberi
so zvinodipenda kuti maparties ari kuda kuita chi do they want to come back to court do they want to come back to court on what he calls an agent court application kana kuti vanongoti haaaaa kana tikungoti zvavo haiwa isusu pedu tasako
mudare vamatinenga vati kana zek ikabvumidzwa kuenderera mberi nekunyoresa vanhu sevavhoti pasina michina yekuchengetedza mashoko kana kuti masevhas zvinoita kuti pave nemukano wekuti sarudzo dzegore rinoya dzibirirwe vamatinenga vati bumbiro remitemo rinopa hurumende masimba ekuona kuti zvose zvinoda kuitwa kunyoreswa kwevanhu sevavhoti kusati kwatanga zvaitwa saka nokudaro zeki inofanira kumbomisa kunyoresa vanhu sevavhoti yozoita izvi kana ichinge yarongeka vamatinenga vaudza dare kuti mutungamiriri wenyika varobert mugabe vaifanira kutanga vatarisa kuti zeki yarongeka here kuti inyorese vanhu sevavhoti vasati vatara mazuva achanyoreswa vanhu sevavhoti asi gweta ranga rakamirira vamugabe panyaya iyi amai olivia zvedi vati nyaya iyi haifanire kunzwikwa nechimbi chimbi sezvo pachine mukano wekuti mdc igonzwikwa uye pasina chainorudza kana kunyoreswa kuri kuitwa vanhu sevavhoti kukaramba kuchienderera mberi mutongi wedare abvumirana namai zvedi kuti nyaya iyi inogona kuzounzwa zvaye kudare neimwe nguva sezvo zeki yakabuda pachena kuti kunyoreswa kwevanhu kucharamba kuchienderera mberi kunyange mazuva akatarwa nemutungamiriri wenyika adarika ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.